Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 23/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano ezvemakereke anoramba kuti ane ukama nesangano Civil Society and Churches Joint Forum raikurudzira vanhu kuramba kuratidzira. Vamwe vanochera zvicherwa mudunhu remashonaland west vanoti mitengo yekuchera zvicherwa inofanirwa kuvandudzwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano ezvemakereke anosanganisira Zimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations ari kuramba kuti ane ukama nesangano rinonzi Civil Society and Churches Joint Forum, iro rakaparadzira magwaro aikurudzira vanhu kuti vasashandiswa nebato reMDC vachienda kundoratidzira muguta remutare. Magwaro aiti Manicaland inoda runyararo, vanhu vachikurudzirwa kushanda pamwe chete kuti dunhu reManicaland ribudirire. Mamwe masangano akadomwa negwaro iri anosanganisira Heal Zimbabwe Trust, Zimbabwe National Chamber of Commerce, Transport Operators of Zimbabwe, United Mutare Residents and Ratepayers Trust nemamwe. Mutauriri weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti zita resangano ravo rakashandiswa zvisina mvumo uye zvakanyurwa pagwaro iri. Zvokutuka kuratidzira hazvina kubva kusangano ravo. Tatadza kubata mamwe emasangano aya, asi mutauriri weZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti havana kukama nesangano rinonzi Civil Society and Churches Joint Forum.
Vawande tanga taona vanozviti Church and Civic Society Joint Forum vangava budisa gwaro rinotaura pamusoro penyaya yekuratidzira kwamutare, vachizviti ivo vanoshanda pamwe chete neZimbabwe Council of Churches. Saka gwaro ratanyora ndero kuramba kuti chekutanga hativazivi vanyora gwaro iroro, uyezve chechipiri position yeZimbabwe Council of Churches as far as my demonstration kana kuti kuratidzira are concerned. Zimbabwe Council of Churches pamwe chete neZimbabwe Heads of Christian Denominations dzakatora position musi wa8 inotaura maonero yemakereke nhau yekuratidzira. Pakupedzisira penyaya iyoyo makereke akabudisazve zvekare kuti kana akatarisa kumberi haoni chimwe chinhu chichabatsira kuti nyika iende mberi kunze kwokuti vana veZimbabwe pamwe chete vagare pasi zvine tsarukano, zvine chimiro kuti vaite nhaurirano ine mutsindo wekugadzirisa zvinhu zvose zvinotinetsa senyika. Iyoyo position haisati yachinja, ndiyo position inoramba yakamira makereke. Saka zvimwe zvese zviri kunyogwa zvichinzi zvabva kuZimbabwe Council of Churches kana kuti kumakereke ndezvenhando zvevanhu vari kutsvagawo rutsigiro kumakereke, rutsigiro rwatisingagoni kuvapa vawande.
Mutauriri weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vanochera zvicherwa mudunhu reMashonaland West vanoti mitemo yekuchera zvicherwa inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti murimi nemuridzi wemugodhi vagarisane vachiita mabasa avo panzvimbo imwe chete. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nenyaya yekucherwa kwezvicherwa sachigaro wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvari Chedza Chipangura, vati panofanirwa kuiswa mutemo unoita kuti muridzi wemunda nemuridzi wemugodhi vagarisane sevakadzi vari pabarika.
Kuti tidye kutitema miners ungatadya zvarimwa nemunhu. We need both farmers and miners. But tirikuti ngavagarisane, itaisa vakadzi vari pabarika. Kana mumwe mukadzi usingagone kugara pabarika, you ship out, you go. Haungatini ndakuda zvese.
Muzvari Chedza vati kuti dambudziko rekunetsana kwemuridzi wemunda nemuridzi wemugodhi ripere, hapana munhu anofanirwa kupiwa munda pamwe nerezinesi rekuchera zvicherwa panzvimbo imwe chete.
Edha pakurima kana pakumaina. Saka tiri kuti kana uyu ndoo uri munda wangu. Kana urimo, handiti, kana ndakati ndirikuda kurima, ngatiite zvekurima. Kwete kuti ndakuti ndikuda kurima zvese nekumaina. Do you know vakuru vanoti hautanganisi tsuro mbiri? Ukati ndikuda kurima zvese nekumaina, it means uri kuita makaro kuti Zimbabwe yako iri one iwe. This idea yekuti tinoita farmer-miner disputes, inyaya iyoyo yekuti munhu anokwanisa kuita madual rights. Munhu ngazive zvaanoda. We can't all be miners and we can't all be farmers.
Mumwe mucheri wegoridhe kumutora shanga, amai Gertrude Choruma, vati mutemo wekugarisana kwemuridzi wemunda nemuridzi wemugodhi wakakosha.
Saka mutemo utungokumbirawo kuti tikataura nafama paite tsamba inobva kumainzi. Ine mutemo wakanyatsosimba unodzo tishandisane, asi tataura tese, tawirirana. Kana achida zvatinochera, tompo percentage yacho. Kana kuti atidzinge, achitivharirira isinyatsozoti pane mari.
Mumwe murimi apinda musangano uyu vaJeremiah Hombwe vatiwo panofanirwa kuiswa mutemo wekuti murimi ave anobhadharwa zvicherwa zvinenge zvawanikwa mumunda make kuti pave nerunyararo. Mumwe mucheri wegoridhe wechidiki vaAlexander Mujeri vatiwo vacheri vegoridhe vanofanirwa kuyamurwa nemari nezvikwanisiro zvekuchera zvicherwa sezvakaitwa varimi vavati Command Mining.
Dai kwangu kuri kunzi Fidelity ine access yekuti tiwanewo maloans. Votiisira maagents avo pamamines hatiri kuita sei? Hatiri kushanda. Tinokwanisa kutoshanda tichishandisa mari yehurumende tichidzorera. Nekuti mukada kutaisa gold riri kubva kusmall scale miners rakatowanda.
Imwe nhengo yekomiti iyi vasettlement Chikwinya vati mutemo uripo pari zvino unopa simba kumuridzi wemugodhi pamusoro pemuridzi wemunda, nokudaro zviri kubuda kuti panofanirwa kuenzaniswa.
Mutemo uripo pari zvino unopa simba kuna maina mberi pafama. So kana paine fama anenge aine purasi rake, maina akauya akapega claim, simba rinopuhwa kuna maina pamberi pafama. So tiroda kugadzira mutemo unoenzanisa masimba amaina nafama. Ndosaka tiri kutendera nenyika yose tichiwana pfungwa dzavanhu. Iyezve tichida kunzwa kuti vanoti chii panyaya iyoyo, sezvo vanhu vazhinji vakawana minda panguva yehondo yeminda pa, uyezve vanhu vazhinji vamunyaya dzemaini nekuti hakusina maindastri, hakusina mabasa.
Vanhu vapinda musangano uyu vabvumiranawo kuti paitwe mutemo unosiyanisa mari dzemarezinesi pakati pemakambani ezvizvarwa zvemunyika nemakambani evanobva kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muBanget, ndine Ata Chigoriwa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaikwa kwemitsara yedzimotikari pamagaraji anotengesa mafuta hakusi nekuda kwekuti mafuta ave kuwanikwa akawanda munyika, asi kuti kuda kwemutengo wemafuta uyo wakwira zvakanyanya zvekuti vakawanda vane dzimotikari havachagona kutenga. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis, avo vakaudza dare remakurukota nechipiri kuti zvinhu zvagadzikana munyika zvekuti mafuta ekufambisa ave kuita ava kuwanikwa zvekuti mitsetse yedzimotikari yava kuita mishoma. imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera avo vanoshanda vakazvimirira vanoti nekuda kwekuti mihoro yevashandi vakawanda haisi kukwidzwa zvinoenderana nemakwiriro ari kuita mafuta vakawanda vave kupaka motikari dzavo kudzimba votsvaga dzimwe nzira dzokufamba nadzo ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
ichokwadi chavanga vachitaura kuti zvinhu zvagadzikana asi zvikonzero zvacho ndo pane dambudziko chakwira mutengo wemafuta asi mari inotambira vashandi vanga vehurumende kana vasiri vehurumende haisi kukwira saka kugadzikana kwazvo ndezvekuti vanotenga mafuta edzimota vanenge vada kufamba nedzimota havachakwanisi kutenga mafuta anokwana kuti vange vachienda kwavanenge vachida yangova nyaya yekusisikidzawo mota kuti ivasvitse pavari kuenda kana kuti ivasvitse pamba pavo pekuti vanokwanisa kuipaka
asi tichitarisawo shando kuyamuri kutaura iyoyo zvava zvisingaitike here nguva yanga ichinetsa mafuta kuti vanhu vanga vachingotengawo mafuta mashoma pano nepapo
zvakaitika ndezvekuti uye zviri kuitika pamitengo yese yezvinhu ungava wemafuta ungava wesugiri ungava wemunyu ungava wemupunga ungava wehupfu mitengo iri kuwedzera asi mari yavanhu yekuti vakwanise kutenga haisi kuwedzera saka zvinokonzera kuti inini kumba kwenyu kwamava muchitenga makirogiramu 10 ekuti murarame pamwedzi makutenga makirogiramu 5 zvoita kunge hupfu hurimo muzvitoro zvoita kunge mafuta arimo mumaservice station zvoita kunge mupunga kana kuti chingava chii zvacho zvinoshandiswa navanhu chiite kunge chirimo asi nyaya iripo taya ndeyekuti vanhu havasi kukwanisa kuzvitenga nekuti mari yacho havachisina zviri kuramba zvichikwira asi zvitengeswa zvacho zvinova mari havasi kuwedzerwa kwavanoshanda
pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingazoshanduka mumazuva anotevera tichiona kuti hurumende iri kutotarisira kuti zvichagadzikana kupfuura zvazvave iye zvino izvi
dambudziko rataita nderekuti pane yavari kutyira vamutulinyuro yavanoti wage inflation yekuti vakakwidza mihoro yavashandi zvichakonzerawo kuti vanotengesa vakwidze zvinotengeswa kuti zvienderane nemari yakwanikwa nevashandi saka dambudziko raitika nderekuti tine chikero chisina kuenzana kune rimwe divi kune mitengo iri kukwira nemhando isataonekwa munyika ino yezimbabwe toita kune rimwe divi kune mari dzavashandi vangava vanozvishandira vangava vari muhurumende vangava vari papi vari kutadza kutenga nekuti chikero chavo chekuwedzerwa kwemari hachina kuwedzerawo ndosaka muchiona chero vadzidzisi vachiti taimbotambira 500 ikozvino taakutambira $40-$50 nhau iripo ndeyekuti zvinhu zvavaikwanisa kutenga ne$500 havachakwanisi kuzvitenga vakungotenga zvinhu zve$50.
Ko nyaya yekuwanikwawo kwemagetsi tiri kunzwa kunge zviri kunzi zvinhu zvinenge zvagadzikanawo zvakare muri kuonawo sei
ichokwadi kuti zvinhu zvinenge zvada kuti gadzikanei asi ngatirangarirewo kuti kubva makore akare dambudziko ramagetsi rinowanza kuwanikwa munguva yechando muno muzimbabwe nekuti ndo panoda kuti vanhu vashandise magetsi akawanda nguva yechando yaakupera panewo hurukuro dzavakaitana neescom nehurukuro dzavakaita dzavari kuda kuita nevanhu vekumozambique asi nekuti nguva yechando yaakupera vanhu havachadi kubatidza zvinoita kuti vange vachidziyirwa vangava maeco nangava mahita saka kushandawo kwemagetsi kunoti rerukei chechipiri tine maindastri akawanda asiri kushanda pari zvino ndo zvinoitawo kuti tinge tinewo magetsi akada kuti wandei saka ichokwadi kuti kune dzimwe nzvimbo magetsi ari kuwanikwa netsananguro iri kupiwa nehurumende asi zvikonzero zviri kuita kuti magetsi awanikwe hazvisi zvekuti magetsi awedzere inyaya yekuti izvi zvinofanira kunge zvichishandisa magetsi zvishoma
vamasimba kuchera vari parunhare kuHarare najonga kandemiri westudio 7 gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzira zvimwe zvikoro zvakaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura muna kurume kumanikaland Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe mudunhu iri vari kuti zviri kutora nguva yakareba kuvaka zvikoro nemisha yakaparadzwa nedutu mupengo iri apo nyika yatarisanazve nemwaka wekunaya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamavhima.
Ndiri kufanira kudzokera ikoko kuti ndinoona kuti construction yataiita ikoko yafamba zvakanaka zvakadii, uye panenge paine dambudziko toona kuti pangagadziriswa zvakadii. Saka ndichadzokera. Ndinoziva kuti the first phase yeconstruction kuzhinji yakafamba zvakanaka, but ndinofanira kuti ndidzokere ipo paholiday inoyi nevana vechikoro vavhara, kuti ndinoona kuti kumanyika nemukuru especially kuchipinge nekuchimanimani kwamira sei nedzimwe nzvimbo dzakaita sekona bhoera but kumasvingo kunyanya kuzaka nekubhigiti kuti reconstruction especially mabushes yamira zvakadii. But ndoda kuti vanhu vezimbabwe vazive kuti pose panenge pane mavhenda asati avharwa tichaenda sehurumende tichivhara mavhende iyayo. Inotori neimwe 10 million futi yakaapruvhiwa neministry of finance yekuti tishandise kugadzirisa zvikoro zvakakuvadzwa nemisati vamidai. Saka for sure ndiri kudzokera ikoko.
Ko pachausi Luwanga pae pane matombo akakunguruka kubva mugomo akauraya mumwe mwana, zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Ndoda kuti nyika izive kuti takatoalocata land kuchikoro Charles Luwanga kuti vavake panyowani. Saka tichaita groundbreaking, hopefully tichaita groundbreaking temu rechitatu risati rapera risati ratanga kuitira kuti patange kuvakwa chikoro chitsva Charles Luwanga. Pavanga vari before vari kuda kuti iite day school pasaite boarding. Plus pane panofanira kugadziriswa pane maboulders achiri kuita hang pamusoro. Saka tiri kutsvaga nzira dzekuti maboulders iyayo abviswe asave njodzi kuvana vanenge vari pane vamwe vari kuti panogona kushandiswa machemical ekuita dissolve those boulders. Vamwe vari kuti panogona kuitwa controlled blasting. Saka tiri kuda kuti nyanzvi maengineers atiudze kuti toita sei kuita kuti chikoro ichocho chirambe chichienderera mberi but chiri day school inosevha vanhu vari munharaunda iyoyo. Then vanhu vangangoda kuziva futi kuti mufirst term umu tichange tichiparura zvikoro 17 zvaivi zvatakavaka zviri mumarumwa akasiyana siyana zvikoro zvemhando yepamusoro zvatakavaka. Pane 12 primary schools ne 5 secondary schools. Saka panopera mwedzi unoyu zvikoro zvese izvozvo zvinenge zvapera kuvakwa. Tofunga kuna September panotanga third term tava kuenda kunoparura zvikoro izvo. Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitika zvinotidadisa isu senyika kuti tiri kuvaka even under very difficult conditions.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuDaily News mune nyaya yokumboniswa basa neZANU PF kwavakila zivhu mushure mekukumbira madzimai ava munangagwa navashamisa kuti vabatsire mukugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vasevhia kasukuwere vawanikwa vasina mhosva dzavaipomerwa. New Zimbabwe ine nyaya pamusoro pekusungwa kwavaAmos Chibaya. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko vamushamarara, murangarira here kuti yamunangagwa inoti that voice nokutonga utongeka wakangonyarara asi unoti zvinonda tongwa? Izvozvo zvinoratidza kuti zvose zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika vanozvisiva, vanoti vanozama kuisa kufara miromo yavanhu kuburikidza nokutuma mapurisa achichidzira vanhu urekedza nematare edzimuswa kuti chero kaenda kumatare edzimuswa jifungidzira kuti kudanya kwenganotongwa inongonofarwa kuda kuti vana vachingoda kuratidza kuti unoona kuti ndatongwa. Wapedza kubva kumatare edzimuswa vane vanhu vakagadzira masura avo anouya akavhara kumeso kuti chero ukatogwa usiku anouya akavhara kumeso. Izvi vakatorwa gonyeti nyaya yake mapurisa ambo eferefeti akasimba kuti zvinoitika ananyatsozviziva kuti zvinhu zvakatorongwa nehurumende uye nemutungamiri wenyika. Mukuru wevanhu ari kuabdekta vanhu ndimunangagwa. Saka munofungidzira kuti muchazvigona kuzvipedza here? Zvinongoda kuti vanhu vezimbabwe vabatane nekuti hurumende yasmith yakanga ine kudzvanyiri yanga iri nani pahurumende yatinayo. Saka vanhu vezimbabwe tiri panjodzi.
Pastudio 7 apo shungu dzedu kuti mutibudisirewo zvatichishuvira kuti zvizvikwe kusanganisira naivo purezidendi vari kutonga vamunangagwa kuti aiwa kutonga hakusi kubatira avo vaunga uchinetsana navo. Ndinoshamisika kune mapurisa. Mapurisa anofanira kusunga iwo vamunangagwa nokuti ndo vari kugwisana nevanhu vasingavafariri. Izvo ikodzero dzevanhu kusafarira wausingadi. Ko ivo izvozvi dei kwainzi havafarigwi vangade vasina kusungwa. Saka hatitovafariri vamunangagwa, indoitovava zvedoro. Ende handityi kufa kwangu zvarova vano vezimbabwe vasununguke. Tinokutendai Studio 7.
Mamuka sei mukomata anonoka hwande nevateereri vese vestudio 7. Ini ndodawo kupawo maonero angu pamusoro pekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika yezimbabwe. Ini semaonero angu ZANU-PF yakazoona kuti haichina rutsigiro rwakakwana kubva muvanhu. Saka yave kushandisa nzira yayakamboshandisira bato rezapu raitungamirirwa navaJoshua Nkomo, apo yakawanikwa ichishungurudza vatsigiri vebato iri ichivarova nekuvaponda, zvakazokonzeresa kuti mutungamiri webato iri vaJoshua Nkomo vawanikwe vachipinda muhurumende yemubatanidzwa navaMugabe. Saka ndinoona sekuti iri kuda kuida kurova vatsigiri vese veMDC nevamwewo vanoita mitambo kuzama kuti mutungamiri webato reMDC awanikwe achipinda muhurumende yemubatanidzwa navamunangagwa. Ndatenda. Ndini Tsungirai Dzova, ndiri kuCape Town, South Africa.
Kazuvai muri yeZimbabwe. Tokurwadziwa nezviri kuitika munyika kumana. Munangagwa dai abva naana chaari kubatsira. Takatotiza kuZimbabwe ikoko tatonyatsoona kuti upenyu hwakutooma, nyika yavoenda kumawere. Chiri kunetsa chiika kuti mumubvise. Ingangoya Mugabe, Mugabe mangombvisa 2 minutes. Kochanetsa kuti munangagwa abve 2 minutes ichi. Chamisa aone kutongaki. Ndatenda.
Maganiko achamarare veStudio 7 International kutaura ndiri kuVictoria. Tino maonero angu panyaya yagonyeti. Zvakaitwa izvo hazviratidzi kuti vanhu vatema tine rudo. Hatifarirani nemhaka iyi. Tinga tiri chinhu 1-1. Gavhumendi yacho kana yadai yatoshata. Chatozongosarawo ndechekuti kana tikasanganawo nemupurisa kana nemusoja nangu patamuona tichamurova ozi tioka vanhu vacho vari kukonzesa nyonganyonga.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Nezuro nepenyuro yeVoice of America yakaita hurukuro pamwe nechikoro chepamusoro-soro cheNorfolk University mudunhu reVirginia. Urukuro izi zakange zakanangana nekucherechedza kusvitsa makore mazana mana kubva musi watanga kusvika muAmerica vanhu vakange vapambwa muAfrica munanya mavhuvhu 1619. Mugore iri chikepe chainzi White Lion chakasvika pamahombe kombe eChesapeake Bay ndokumira paPoint Comfort umo chakaburusa vanhu vatema makumi maviri. Kusvika kwevanhu vatema ava makore mazana mana apfuura kwakava kwekutanga kwenhapwa dzaiuyiswa kuAmerica. Kubva gore iroro kutengeswa kwevanhu vatema vachiitwa varanda kwakaenderera mberi. Muhurukuro dzanezuro idzo dzakange dzichiitwa nenyanzvi dzinobva muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica yose, vakataura vese vakaratidza kubvumirana kuti vanhu vatema vanofanirwa kubhadharwa kutapwa nekushandiswa zvisina mubayiro kwavakaitwa. Muzvinafundo Gloria Brown Marshall vakati vari kutaura pamusoro pekutapwa kwevanhu nekuti ndipo pane midzi yerusarura rwatiri kuona mazuva ano.
I am talking about slavery because slavery has its vestiges in oppression that we live with today. When a black man is gunned down,
kana munhu mutema achifamba usiku, kana zvinhu zvevatema ava zvichitorwa zvenhando, kana vatema vaine vana vasina kudzidza, kana vatema vasingatorwe sezvizvarwa zvenyika ino, zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa. Asi kuti zvigadziriswe, tinofanirwa kutanga nekubhadhara vanhu vakaitirwa izvi. Asizve kuti tiite izvi, tinofanira kuve nekomishini inonzwa chokwadi uye inokurudzira kuregererana. Komishini isingangotambiri unhapwa kwevanhu, asi inobvuma zvakawanikwa nenyika ino kubva mukutapa vanhu uye inogashira mabasa ose akaitwa nyika ino nevanhu vatema.
Maybe a GI bill where people can go to any college without having to pay tuition. It can be in the form of not having to pay a down payment for.
Mukuru weFort Monroe National Monument and veteran of the National Park Service, Vateri Brown, vakati kutenga nekutengesa vanhu vatema rakange riri business guru rairaramisa vachena.
It's an interesting conversation. What I can say to you is that in 1860, there were 4 million slaves here in America, and they were valued at about $3 billion. Now,
muna 1890, muAmerica maive nenhapwa dzinoita mamiriyoni mana dzichikosha mabhiriyoni matatu emadhora. Kunyangwe vatungamiriri venyika ino vakaita saWashington, Jefferson, Madison naMonroe vakange vaine nhapwa dzavo.
All these people own slaves, even our chief justices.
Muzvinafundo Robert Trent Viscon vepachikoro chapamusoro-soro chinonzi William and Mary vakati nhoroondo yehunhapwa kwevanhu vatema inotangira kare kare muEgypt.
So our history goes back with the ancient histories of Egypt and Nubia and Mali and Songhai. But if we're telling the story of the 1619 Africans, that is the beginning of 246 years.
Asi kana tichitaura pamusoro pevatema vekuma 1619 ndipo pakatangira makore mazana maviri nemakumi mana ane matanhatu ehunhapwa hwevanhu vatema munyika ino. Pakamiswa kutapa vanhu muna 1860, America yakanga iine nhapwa dzevanhu vatema dzinoita mamiriyoni mana. Hapana imwe nyika pasi pano yakange iine nhapwa dzevatema dzakawanda kudaro. Kana tichitaura nezvenhapwa, tiri kutaura zvekuba simba revanhu neupfumi hwavakashandira.
Directly, our major cities and states benefited from slavery. So when we talk about that long legacy of 246 years of slavery, the largest slave society in world history, that was a type of wealth transfer away from enslaved people to those who were enslaving those people.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Masangano ezvemakereke anoramba kuti ane ukama nesangano reCivil Society and Churches Joint Forum raikurudzira vanhu kuramba kuratidzira. Vamwe vanochera zvicherwa mudunhu reMashonaland and West vanoti mitemo yekuchera zvicherwa inofanira kuvandudzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Soku isika